Zvataka kurukura imomo yekutanga inga iri nyaya yekuti leadership yeunderstand nyaya yeBVR takawirirana seManikaland province kuti ngatiendei kuspecial congress muna December. Zvikonzero zviri zvekuti chekutanga tinoda kuita reaffirm candidate yava Mugabe kuti ndo vachamirira ZANU PF come 2018 harmonized election. Izvakakonzerwa nekuti ever since 2014 congress tavhotera Mugabe zvine mutsindo bhora ratipinda mugeti, president havana kuwana nguva yekuzorora. Ndo pakatanga kutoropodzwa kwava Mugabe navana Tsvenenga zvikadzingisa vari 7 anga ari machairpersons vemaprovinsi eyouth league. Tikabvapo pakatanga kuita nyaya dzaana Mutsvangwa, vana Matema Danda, vana Mahiya vakadzingwa zvakare mupati, vana Energy Mutodi zvichienda zvakadaro. Pakubuda munyaya yekuti vamugabe ngavasiye chigaro vasiye vice president Emerson Munangagwa. Instead yekuti president vafokase nenyaya dzeservices dzivari nedzimwe, kune vanga vari kuti sava time to take over. Tichienda ipopo zvakadzingisa vanhu vakawanda in the party. Asi chakatishamisa ndechekuti vese vakadzingwa vakamboenda kuparty yakazobuda vice president vaine Magi. Vari ipopo vaine vese vanhu vanga vakadzingwa muparty nenyaya yekutuka baba namai Mugabe. Zvochitipa pfungwa dzekufunga kuti pamwe vanhu ava chaivasimbisa paye kuti vaitumwa nemutevedzero wabva Mugabe vamunangagwa. Saka all this discord yaamuparty ndo yatisusu tichikumbira kuti president vatibvumidzewo tiite congress tinyatsotarisisa nevamwe vatungamiri vatinavo vanoti tinavo Mugabe masikati manheva vachironga kuvatopura.
Tiri kunzwawo kuti pane mamwe maslogans amaa musiri kufara nawo ndeapa?
Yes, takaita resolution yekuti isu nyaya yepoison ngaitwe criminalize. From now onwards achataura slogan iyoyo ngaatitsanangurire kuti akapoizonwa ndiani uye naani, oti paumbowo hwacho.